only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kuMatabeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende yekubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu 36, zvichitevera kufa nechirwere ichi kwomumwe murume nemudzimai kumanikaland nezuro. Nezuro, vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava, zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vaviri vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuZambia. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe 489,000. Bato reMDC Alliance muBulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeYouth Assembly National Executive Takunda Madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti, avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato reZANU-PF mhosva yokupamba nekurova Takunda Madzana, vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuPlumtree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu veZANU-PF.
Nhengo yedare guru repamusoro reboka reMDC Alliance revechidiki Takunda Madzana, uyo anogara kuBulawayo, akabatwa nevanhu vasikazikanwi, vanhu vanga vane mota isikazikanwi, vakamurova zvisingaiti ikoko kuBulawayo. Vanonzi vanhu vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura, mushure mazvo vakabva vatanga kumurova.
Akarohwa zvakadini uye akarohwa pai?
Mashoko atatambira anotaura kuti Takunda akarohwa neinonzi electrical shock, iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese. Mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kuma ZANU-PF must go masks anogadzirwa kupi, ndiani anomaita, zvakango daro daro. Saka tinoona kuri kuita kuno katya madza kukuru, tichitarisa kuti upenyu hwevanhu hunenge husina kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachirarama mukutotya, chinonyanya kutyisa chakutotyisa munyika medu itori hurumende yedu, kuti hauzozivi kuti mangwana zvichafamba sei, nekuti hurumende yacho iri kutya vanhu, hurumende iri kuramba ichityisidzira vanhu. So zviri kuitika zvinotoshamisa.
Tinonzwa kuti pane imwezve nhengo yebato renyu yakarwa kuPlumtree, mukatiudzawo nezvenyaya iyi.
Tine imwe futi nhengo yedu iyo vandlovu vashaya kuPlumtree uku, nenyaya yekurohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzeZANU-PF. Saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusisina munyika medu.
Chii chiri kukonzera izvi nhai vashwa chayo?
Tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu, asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhindauko. Saka vari kuvhunduka vanhu, nekuti vanhu vazhinji vakavhotera President Nelson Chamisa. Saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANU-PF, vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa. Saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide ndide, zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka. Saka mazuva apera yaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya, inyaya yatenderera munyika, inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu, ko hurumende iripo iyi, ko chii charoda kuti isvitse vanhu, inoda kuendesa kupi. Tiri kuona vanhu vari kutambudzika nenyaya yeCovid, vari kuedza neposi panogona napo kuti vanhu vatsvake cheuviri vararame munguva yakaoma kudai. Asi zvakadaro hurumende kuburikidza nemapazi ayo anoita nezveizvozvo zvekuzobata vanhu, vanowanika vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvokuvhundutsira vanhu nokutyisidzira vana vaZimbabwe.
Imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi?
Chiripo ndechekuti vana vaZimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva, kuda kuendeswa nyika vanokuziva, zvinofanira kuitwa vanozviziva, nokuti nyika ndeyevanhu, nyika ise munhu, nyika ndeyevanhu, vanhu vakasikwa naMwari. Saka kuda kufanira kuenda nyika vanhu vanokuziva ende vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Twachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo umwe wevakuru mubato reZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, avo vati mapurisa haasi eZANU-PF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu, naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu.
Chekutanga, bato reZANU-PF harisi bato rinozikanwa nenyaya dzekurwa kana dzemhirizhonga. Kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo. Vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashayikwa kunzi vari kupi vachineba kuti vashayikwa, vanenge vabatwa nemapurisa. Mapurisa haasi eZANU-PF, masoja haasi eZANU-PF, masoja enyika yeZimbabwe. Saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa, andioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema-chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANU-PF. Isu ZANU-PF tinenge tiri kudzimba, hatisi kurandi, hatina chatinorovera munhu watiri kutonga, because tisu tiri kutonga.
Zvino Dr. Mavaza, sei kuchingonzi kana paita mhirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANU-PF, sei bato reZANU-PF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu?
ZANU-PF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo. Manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare, kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga, inoonekwa nerugare rwevanhu venyika yavo. Saka tiri kuti isusu, as far as peace is concerned, ZANU-PF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yeZimbabwe. Saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashiwa hapashaikwe muroi. Ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa, voroverwa nyaya dzavo. Dzimweni dzenguva vano rohwa nematsotsi vasingaziwe uvhanye bati ZANU-PF.
Avo vange vari umwe wevakuru mubato reZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, vari parunare kuUnited Kingdom ne Studio 7. Dare Rebam Soro Re High Court Pam Tare Justice Mwaera Nechishanu Chadarika Vakapa Mutongo Onora Mbiza Urumende Kubisa Nechisimba Muri Zinodarika Mazana Manomwe Zigere Kwa Munyoko Were Mudunu Rechipinge Isina Gwaro Rino Ipam Vumo Rino Vakudare Rezi Mosa Kana Kuti Court Order Mutongo Uyu Unotevera Dano Rakangera Torwa Nesangano Remagweta Anorwira Kodzero Dzevanhu Re Zimbabwe Lawyers for Human Rights Rakabatana Nevagari Pamwe Nesangano Re Platform for Youth and Community Development Rekuenda Kudare Iri Vachida Kuti Ribise Hurumende Kudzinga Muri Idzi Dzisina Kuratidza Kumwe Kwakunogara Jonga Kandemiri we Studio 7, Abata Mkuru we Platform for Youth and Community Development, Vaklaris Maduku, avo vanoti, vano tambira ni mfaro mutongo uyu sezo, uchavapa mumwe mkana we kutivambo gara shakare pasine urumende vayedze kugadirisa nyaya iyi.
Nudagara ya mpokuti nare repa msorole haikoti kwa mtare, ishtungamiri kwa na justice wa mwaera, araka vumiraneshi kumbiro chedu, nevagari wepa mnyoko wele village kuti pasaita kana ani zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo
imi matambira sei mutongo wedare uyu
tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu we platform for youth and community development nenharaunda Yekwa mnyokore ne dzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana zvine dambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandoro kwati pamwe chete ne local authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambocha ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere cheCOVID-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana haisiyo nguva yatingataura zveeviction
Imi wose sangana re platform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo panyaya iyoyi
vateereri vangada kuziva kuti sisu sangano hatisi kungoita kufamba tisinawo kuriruremekezo watinarwo tinotaura navo mujiti totaurazve navo CEO vecouncil pakutaurira nekukurukura kwatinenge tichiita vanotaura kuti ivo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyoko were kwamahachi kwacheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsokugarisana kunofanira kuti hatina regularization nedzimwewo nzvimbo dzavari kugara asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba ekuti ibvai munharaunda dzamunogara panofanira kunge paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kushikira pazoita kuwirana kuti vekwa munyokore vagare asi panewo mhuri dzanga dzakazivanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti
ko iyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvokuti ibvise vanhu ava pavagere
mujiti vari kuti ivo vanhu ava vapfurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengesera nemastands zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita tingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu saka panenge pachida kuti pagadziriswe isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu ndozinga vachidzingwa vopiwa 7 days panoda kutaurirana vanhu vonzwisisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zvisi pamutemo vazivise vanofanira kugara sei ndo kubudirira kwemumatunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndozvinotaura section 74 yekonstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana pataurirwana paya ivo council voti uya nemagwaro yatinoti high court order inesotaura kuti ibvai mune zvakanaka tichi kana wazo. Sadi kana wazo chuta appeal kuna vamu jiti, appeal kuna sigo kudaiwa. Ndiwa mkana wa munga kwanza kushangisa ono kuti isuse platform for youth and kwa tikude sere ikan, tipasti ni mpangwe chete kuti tikuwa nisi kuti wanduvanzi kusise message ilikuwa kukanzo. Kutofambisa pangwe chete say. Tinofungu za shikai tikai jojo wa hapada chini tombo neta. Tizingi chibati lana. Chakara hapa chetu wanuwa zingu nguwa ya chandu wa zingu nguwa ya COVID. Wanenge wa kutokanga niso kwa zero zao. Jina jujuti chakanaka. Ndopa niso pesa wanuwa kukwisana. Kuenda kumatare. Kwa hivyo na kuita njia ya kupezisila. Nekutiliwa ni wanotaore na kutiliwa na nukara wese chakanaka.
Abo wange vari mkuru we platform for youth and community development. Vaklaris Maduku vari parunare na jonga kande miri we Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Kurwaniko rinoti vamwezve vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chemupilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudaily News mune nyaya inoti kusawirirana mukati mebato reMDCT riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukwidzirawo utungamiri webato iri. Zimlife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kukurudzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Senengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upei watururara maso vanewe Zimbabwe wakaoma. Ngatisa dzore tsimbo, ngati endere mberi ne demonstration. Ngatirambe takadzvanya, ngati shingei, ngatisa dzora tsimbo. Todoro watiriko, ngati shingei vanhu ava. Tatambura, otherwise pamwe vangaona kuti pane zviri kuitika nekuti inzara muZimbabwe.
Panyaya demonstration apo Studio 7 waziwai vateereri tiri kuti demonstration kunyachichidzirwa kusungwa kwana vangarivhume na journalist upo chimono kungaitwa asi vanhu vanofanira kuramba chendera mberi kuna vane mukana wokuratidzira because kusvikarini takanyarara tichiurayiwa neZANU-PF inonzi knowledge chipindiro.
Makadii makadii vashamarari weStudio 7. Okay, pane zvandoda kungo kunzavo, pane zvandakanzwavo kuna gogo venyuchi. Gogo venyuchi, hapanawo here zvamungatiitira musi wa 31 mukati wedzere nyuchi dzacho? Gogo venyuchi, ndakangonzwavo kuti kuna gogo venyuchi vari kukuwadzana. Gogo kana muchindinzwa, gogo tiitirewo zvidhafudhafu, nyuchi dziti wandei nokuti masoja remapurisa ari kutijairira. Nyuchi ngadziti wandei musi wa 31 apo dzongotungamira isusu tichitevera. Gogo tinokubhadharai kana muchindinzwa, gogo.
Aiwa, ivo iwe Studio 7, vashamarari vese ndiri kukwazisai. Ndini Lamid Mhungu, ndiri kuno kugokwe North kwagore dema. Ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongouya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekuteuka kuropa, chinouya nekurwadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvo takatogadzirira. Ndosva 31 tiri kupinda murodhi rinogadzirira. Kuno kugogo takatowanda tinoratidzira kutoratidzira isu. Kuzvamunangagwa zvanotaura zvemahara hatichadi, taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubunyikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Ticharatidzira, nyika yese ngairatidzire.
Pamusoro abato Studio 7, inini hangu chichemo changu handina hangu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nokumwa maARV nzara. Ndanzvikumbirawo undisvitsirewo chichemo changu kuhurumende vandipowawo kana bhinza hadzo. Izvo zvine masuva matatu kana kumwa mapiritsi. Inini ndaita basa rechikirosipoti, mari yakapera ndichitenga chikafu. Zvino nzara, nzara ndo yanditambudza. Ndaingokumbirawo hurumende itewewo pane isu tinorarama nemapiritsi, ndaingokumbirisawo nemwoyo werudo kuti vatibatsirewo. Ndatenda hangu.
Mangwanani vashama vekustudio sevheremiri, ini ndinewangu mubvunzo wandoda kubvunza. Nhai mibasa remapurisa nemasoja ndereiko? Handiti mapurisa nemasoja panodemonstrata vanhu, basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina vhaiorensi here? Kana ivo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski vodemonstrata murunyararo, imhosva here? Kwawai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration. Kudemonstrata ndo mbumbiro remutemo wekudo kunobvumidzwa. Kuna na South Africa kwanhu vari kudemonstrata, kuna America vari kudemonstrata, but ndo kune high number yevanhu vane COVID yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya, but kuri kudemonstrate kwawani? Mapurisa ngavazive basa ravo. Kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing, makapfeka mamask. Saka siri tichangodemonstrata tichidaro. Ndatenda maita basa. Ndini Baba Junior, ndiri kuHeidelberg, South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai muZimbabwe, tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekuparira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. MuZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa pabwe. Imba yebwe zimba remabwe Zimbabwe. Asibwe racho rozonunguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore 10 ekuberekwa munyaradzi munoda wafa. Abura kamwe kambo kanonzi munamato weZimbabwe kari kutarisirwa kunetsa zvikuru. Ngatinzwe hurukuro yaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takazvitsagira matsime edu anovhinza.
Batai.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri. Saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva, tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri. Saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo. Asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe, iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndi Jehovah iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals, ndivo Jehovah pachavo, nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the trek is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovah vatinzwe munyengetere yedu. Asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovah vagadzire nyika, Jehovah ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals, kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune Damba Refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita muchengi, tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe. Tichatipa mafika anotoera todonedza futi imwe single, tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakuloncha Damba Refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zii zvii zvakazvichiitika apa, manga mapinda mumatambudziko here?
Ya, so vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozvezvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo. Asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore 10 ekuberekwa. Munyaradzi munoda wafa ange ari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumatebeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANUPF, mashoko ari kurambiwa nebato iri. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muridzigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.